ndinobatikana nekurasikirwa kwandaiita neshamwari yangu ndakazvimirira. Asi takamirira majournalisti ose, especially vatapire nhau vanhukadzi, tinoona kuti Lucy anga akabata media industry yese yemuZimbabwe nekunze, anga asina kuti ndinonyorera independent media kana kuti state media, because akamboishandira state media yacho akaenda independent. Even kumaNGOs akanga ariko achibata basa rake reutapi hwenhau. Kurasikirwa kwataita nemunhukadzi uyu, vanhu vakabatikana vaimuziva achiri kushandira kuRadio 4 nekuStudio 7 kwaanga achishandira, unotoona kuti vanhu havana kana simba rekutsanangura kuti kurasikirwa kwataita uku tichazvifambisa sei. Nekuti aidzidzisa vachidiki vari kupinda mune zvekunyora, and akanga asingatye, anga ari munhu akazvimirira pabasa rake, asingatarise kuti uyu ndiani, uyu ndiani. Saka kurasikirwa kwedu kwakakura.
Pati pane urongwa here hwekuti muzvare Lucy Yasin vacharadzikwa kupi?
Veukama vachiri kugadzirisa nyaya dzacho kuti vaone kuti vachanomuradzika kupi. Saka zvizere tichange taakuzviziva nezuva ramangwana remuchechitare.
Muchange muri kurangarira muchakabvo Lucy Yasin sei?
Ukataura neumwe neumwe mujournalisti wechikadzi kana wechirume, anokutaura kuti Lucy anga ari munhu akafaranuka, aive munhu aiziva zvaaiita muupenyu hwake. Tinoona nemabasa ake akabata, akarera vana vake vakagraduata kuyunivhesiti vete vari two, akavaka imba yake achimira semunhukadzi aishanda munguva yakaoma muZimbabwe. Katichangomurangarira semunhu anga aine rudo, anga achishanda zvakaomarara semunhukadzi wemuZimbabwe ari mutori wenhau.